zvanga zvikurukurwa pamusangano uyu inyaya yakarambwa navachombo vanoda kudzingirira vari kutengesa mumigwagwa yemaguta akasiyana-siyana vari kutengesa zvinhu zvakasiyana kuti vazviriritire vachizama kuti vabetsere kuti vana vaende kuzvikoro zvichionekana kuti ndizvo here zvinofarange zvichiitwa hapana here imwe nzira zvingaitwa nayo isiri yekudzingirirana yati kudiwa machombo
ndiana kokera musangano uyu
mukanganwi wakopwa nemukuru weguta remubulawayo meya vemo muguta remubulawayo imomo
zvii zvamawirirana pamusangano tichiona kuti zuva rakatarwa riri kupera musi wechishanu svondo rino musi wa26
hapana zvakajeka zvawirirano andava vanozvishandira vatinoti mavendors kana mainformal traders vari kutaura kuti musi wa26 uri padhuzesa vanopiwa notisi ye3 months zvichinda mberi uye chechipiri mari dziri kudiwa dze23 dollars adei muguta remubulawayo dzakawandisa mavenda afa akawana mari dzakadaro chechitatu ndechekuti isiyesu tiri kuti hurumende ngaiuye itaurane nevanhu vayo inotyei ngavauye titaurirane tibude neimwe nzira isiri yekudzingirana yekuti tinogara pasi towirirana kana naiwa nemashots vacho ari kuti tirikutengesera pamashots avo ngavauye tigare pasi tiite hurukuro tibude nechinhu chimwe chete tinozobetsera kuti mavhenda anga achikwanisa kutengesa vaemashopu achitengesa guta makachena mune runyararo zvinhu zvifamba zvakanaka.